VaMuzambi vati kunyange hazvo hurumende iri kunetsekana nekuwana mari, yakazvipira kuona kuti mushando wayo wese apiwa bonus. Vati nhasi vavimbiswa nebazi rezvemari kuti vanamukoti navese vanoshanda muchikamu chinoona nezveutano vachabhadharwa mabonus avo musi wa14 mwedzi uno, uye vamwe vese vashandi vehurumende vasati vawana mabonus vachapiwa mabonus avo musi wa23 mwedzi uno. Hurumende iyo iri kunetsekana nekuwana mari yakatadza kubhadhara vashandi vayo vese mabonus munambudzi sezvainosiita makore ese, uye yakakwanisa kubhadhara mauto, mapurisa nemagadhi chere chete. Varayiridzi vakatopiwa mabonus avo mukutanga kwesvondo rino. Mune imwewo nyaya, vamuzambi avo vakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa vati vese vanoda kuziva nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa munyika vanofanira kutaura nehurumende kwete nevanhu vasiri muhurumende. Vati masangano ari kuda kuti Zimbabwe irambidzwe kutengesa nzou kunze ndeaya aiwana mari apo Zimbabwe yange yakatemerwa zvirango zveupfumi neEuropean Union, uye vavekita ruzha zvichitevera kubviswa kwezvirango izvi. Vati kubviswa kwezvirango kunoreva kuti hurumende yave kuchiita basa rayo, izvo zvave kutsamwisa masangano aya. VaMuzambi vazivisawo kuti vapindura masangano ese akavanyorera achitsutsumwa nezvekutengeswa kwenzou, vakati vanovimba kuti vachanzwisisa nyaya yeZimbabwe.
Saka tinofungidzira kuti mhinduro yatapa vakatinyorera mwadhiyo yakakodzera kuti munhu wese ane chokuita nenyaya azviverengere ega. Vanenge vasina kugutsikana tinovatambira namaoko maviri kuti vauye kuZimbabwe vazozvionera vega machengetedzere etinoita mhuka muno. Tiri pamberi kupfuura nyika dzese muAfrica panyaya iyi yokuchengetedza mhuka.
Vati Zimbabwe ine nzou dzakawanda chose kudarika dzainokwanisa kuchengeta. Vakati semuenzaniso, munzvimbo yeHwange neMatetsi mune nzou dzinosvika zviuru makumi mashanu nezvina, asi nzvimbo iyi ichikwanisa kuchengeta nzou zviuru gumi nezvishanu chete. Vati izvi zvinokanganisa mamiriro ezvinhu pamwe nekukanganisa dzimwe mhuka, vakati ndosaka vari kutengesa nzou kuti vawane mari yekuchengetedza nzvimbo idzi. Vati vanoshamisikawo kuti mamwe masangano ari kuchema-chema ari kunyika dzakaita seAmerica, France neAustralia, vachiti nyika idzi dzine mhuka dzakawanda chose dzakabva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.